manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 20/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu pamwe nekusvitsa zvakabva kudare reparamende. Vaimbove mupurisa kutivi rematikiti vare Criminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Muimbi vari zvakare Gwenyambira ane mukurumbira ambuya Stella Rambisai Chiweshe vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzorera kuZimbabwe Electoral Commission ZEC gwaro rekutanga rekutarwa kwematunhu kana kuti Preliminary Delimitation Report pamwe chete nekusvitsa kurudziro yakabva kudare reparamende pane zvarakati zvinoda kugadziriswa pagwaro iri. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vamunangagwa vati vari kupa ZEC zvakabva kunhengo dzeparamende vachitiwo vachazopawo pfungwa dzavo nezvegwaro iri musi wemuvhuro.
The debate in Parliament, which can give you the insight of the feelings by members of Parliament.
Vaisa fungwa dzavo pagwaro remiganhu, asi pamusoro paizvozvo, vabva vaisa gwaro renhaurirano pakati yakaitwa muParliament kuti muone kuti nhengo dzedare dzinonzwa sei nezvegwaro iri.
Vachitaura mushure mekutambira gwaro remuganhu iri, sachigaro weZEC, amai Priscilla Chigumba, vati vachanoongorora pfungwa dzakapiwa nezvegwaro iri, vogadzirisa pavanofunga kuti panoda kugadziriswa.
Vaitarisa toiongorora, toona kuti ndepapi pavaine nyaya yekuti kana kuti pamwe takakanganisa kuti 1+1=3 kana kuti 1+1=4 ndo zvatiri kunonotarisa togara pasi kana tatarisa togara pasi patinenge taonawo kuti apa pakakanganisika tinopasikwa tidza asi pasina kukanganisika tinopasiya pakadaro nekuti bumbiro remutemo rati isu veZimbabwe Electoral Commission ndisu tine tsvimbo yatapiwa yekudhara miganhu yemawodzi nemaconstituency tichaita saizvozvo tichitedzera bumbiro remutemo.
Vawedzero vachiti vari kutarisira kuti kupera kwemwedzi uno vanenge vapedza kugadzirisa gwaro rekutarwa kwemiganhu iri. Vachibvunzwa pamusoro pezviri kunyunyutwa nemapati ezvematongero enyika pamwe nedzimwe nyanzvi mune zvesarudzo pamusoro pekwavanoti kusatevedzerwa kwebumbiro remutemo enyika iro rinoti vavhoti vanofanirwa kuva vakaenzana mudunhu rega rega kana kuti constituency uye izvi zvikasaitika havafaniri kuva vakawandisa kana kushomeka kupfuura zvikamu makumi maviri kubva muzana amai Chigumba vati
manhamba kusiyana kwemanhamba 20% sendi kune vari kunzwisisa koita vasiri kunzwisisa koita vari kunzwisisa asi vari kuda kuti zvingonetsa ehe asingataura ndikati isi tiri kunonotarisa pata munongedzerwa kuti apa panenge pakakanganisika tiri kunonodzokorora handiti kubvira tiri grade 1 taiita dzokororo tiri kunonodzokorora kuti tione kuti zvechokwadi pane pakakanganisika here.
Nyanzvi mune zvesarudzo uye vaimboshanda nesangano rakazvimirira rinonzi International Foundation for Electoral Systems vafarai mukuta vaudzawo Studio 7 kuti zvakakosha kuti ZEC igadzirise zvinonzi zvinoda kugadziriswa neparamende pamwe nevari mune zvematongerwo enyika.
Vakava nekorokodze yakabva kumapato anotipisa. Yakabva kuparliament, yakabva kuvanhu vakazvimiri yavoga vachiti pane pakawanda panoda kugadziriswa. Sapamwe pasingaramwi pokuti ine constituency ine vanhu 20,000 ine 15,000 asi inoita 33,000 yeti haingagoni kurega zvakadaro. Inofanira kuti zvakapiwa ad hoc committee yakatarwa neparliament nemarekomendeshenzi akapiwa neparliament agadziriswe kuitira kuti patinobatanzanzo yedu inyatsoitwa mune zvakanaka.
Tiwo mukugadzirisa zvinoda kugadziriswa seki inofanirwa kuzviita nenguva kuti miganhu ishandiswe pasarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rikasabudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshanda. Bumbiro remutemo yenyika rinotiwo gwaro rekutarwa kwemiganhu iri rinodzoserwa kuzeki kana raziwa neparamende pamwe nemutungamiriri wenyika kana pachinge paine zvinoda kugadziriswa. Asi zeki ndiyo ine masimba ekubudisa gwaro remiganhu rinozoshandiswa pasarudzo kana kuti final delimitation report. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vaimbo vemupurisa kudivi rematikitiva reCriminal Investigations Department CID vaJason Muvevi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva ina dzekuponda uye mbiri dzekuedza kuuraya vamwe vanhu vaviri. Frank Chikowore anoti panyaya iyi.
Vamuzevi vamiswa pamberi pedare nhasi mushure mekumboendeswa kuwedza nemapurisa nezuro uko kwavanonzi vakauraya vanhu vatatu svombe vapera vakasiya vakuvadza mumwe munhu zvakaipisisa. Mushure mekuvapfuura nepfuti mapepa ari pamberi pedare anoti vamuzevi vakapfuura ndokuuraya mumwe munhu zvakare muHarare muna Mbudzi wegore rapera. Vamuzevi vanonzi svondo rapera vakapfuura vakauraya mukuru wemapurisa pakamba yeWedza Inspector Maxwell Hove, mukuru wecheche Johan Masowe wechishanu munzvimbo iyi, vaCrispin Mubvana Kasinarume pamwe navamunashe Majani vanogara mubhuku kwamajani kuWedza kwakare. Rimwe remagweta avo vaSamson Dzingira vatenda kuti vaudza dare kuti vamuzevi vakarohwa zvakaitisisa vari mumaoko emapurisa.
Haingori nyaya yekutiwo vangu vachinyunyuta kuti pava vakasangana nekurohwa staff, saka vanoona nezvemutemo maprosecutors vati vachazoinvestigata voti paripoti yeizvozvo, saka ndo zvatange takamirira kuona.
Vadzingira vachiwo vachasvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekuti vamuzevi vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Tese tiri kuziva kuti inyaya dzemedha dzakatasvira nadzo, saka for now aiswa parimand zvichireva kuti akunge achange formally before the courts and zvichireva kuti for now tichazoexplora yedu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana achinge atipa mainstructions iwayo, asi bail iri rinoapplyiwa kuhigh court, so we are waiting to get further instructions from our client then totangira ipapo, but for now he has been placed before the courts. No process yet, not placement on remand yet, so that is the question.
Vamuzevi vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda emugova kuWedza mushure mekuvapfuura pavakauraya vaHove uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare vaRasa Onyahwema vepachikoro chemutare Boys High School kwamutare mushure mekunge vaNyahwema vavanyima chirwe kudya. Vamuzevi vakazotizira kuMozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika. Mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekuMozambique vanzi nemutongi wedare amai Evelyn Mashavakure vagodzoka kudare musi wakukadzi 6. Mune imwe nyaya, mupepeto hwepanhau rekumasvingo Redzimira Garikai Mafira kureva haana kuzomiswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achipomerwa mhosva yekuburitsa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo. Gweta ramafira kureva vamatini mureri vati mapurisa atachazotumira masamanisi kana achizoda kuenderera mberi nenyaya iyi.
Ndava kudare ikoko ndo pavazonifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera, but pandasvika kudare ndagara kwa kusika kwa maelezen kwa maona na kufanda teo zeta wa kufonira kutuko munoshika nguwa inda kukunguti ndagara waka zote ayo atisha uiko ndo pawazo changa kutawara maelezen za nata ura kutika na woti daba chazo na kutupawe ni masamo ntasiwa they are no longer interested kutiwa uye kumi wa indire mbele ni kesi ya onashi
maasangano ena wake tasimisa Zimbabwe ni committee to protect journalists CPJ anoti asikufara nekuramba hurumende yezimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndine Frank Chikowore
mune dzimwe nyaya dzanga dziri mumatare chikumbiro chenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi maviri nemashanu dziri kupomerwa mhosva yekuita musangano dzine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga chekuti dziburitswe muusungwa chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi hurumende ichiramba yakatsika madziro kuti vasungwa ava avo vanosanganisira nhengo mbiri dzeparamende havafaniri kubuditswa muusungwa ngatinzwei mutori wedu wenhau Frank Chikore achitiudza zvaitika panyaya iyi nedzimwe
mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vageorge garauzive vati vasungwa ava vafanira kubudiswa muusungwa vachiti vanogona kuzovhiringidzana nevafakazi panyaya iyi avo vavaramba kudoma mudare vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa vagarauzive vati havazive kuti makomiti ECCC anobvumidzwa kuita misangano asina kuzivisa mapurisa kana misangano iyi isiri yeveruzhinji kunyange hazvo vabvuma kuti makomiti ezanu pf akaita sepolitbiro haatsvage mvumo kumapurisa kana achiita misangano ano yao dare ratinyaya iyi igodzoka zvakare kudare nemumvuro apo vagara uzive vachange vachibvunzurudzwa nevachuchisi venyaya iyi ari kutungamira kuchuchiswa kwenyaya iyi vapadon dziva vaudza dare kuti vachaunza mukuru wemapurisa epakamba yebudiriro asi zvapikiswa nemagweta evasungwa ayo achimupurisa uyu aiva mudare pese painzwi kwanyaya iyi rimwe remagweta evasungwa ava vaubert mandinde vati hurumende yave kutsvaga uta nemugate
isu tapedza yatinoti cross examination kubvunzurudza mupurisa uyu magweta ehurumende vazivisa zvakare kuti vachauyisa mumwe mufakazi kuenderera mberi nenyaya iyoyiyi hatina kufara neizvozvo nekuti hatina mapepa atati atapiwa anoratidza kuti pane mumwe mufakazi achauya vati vachauyisa mukuru wamapurisa kuubudiriro police station tichazonyatsotarisa nyaya yacho nekudhila nemapepa acho kana nyaya yoenderera mberi nemusi wemuvhuro
vasungwa ava vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vakosta machingauta nemumiriri wemukobha mudare iri vaamos chibaya vakasungwa vari pamba pava machingauta nemugovera svondo rapera vakapomerwa mhosva yekuita musangano vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havasungirwe kutsvaga mvumo kumapurisa pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act kana vasingaite musangano weveruzhinji mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mutongi wedare ati nyaya iri kupomerwa mumiriri wezengeza west muparamende vajob scala yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 igodzoka kudare nemuvhuro rimwe remagweta avo vajeremaya bhamu vanotsanangura nezvenyaya iyi pamwe nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi
mudare nhasi ndanga ndasambira nyaya nhatu yekutanga ine chekuita namakomborero ezvishe akanhoya dzemfodinadziwa Stanley Manyenga akasisikashamura yanga iri yadobsikana nyaya iyi yakudzwa mberi kusvika musi wa 24 januari
vasikala vari kupomerwawo imwe mhosva yekunzi vakakurudzira mhirizhonga pamwe nekukanganisa mafambisirwo enyaya yemumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yeCCC kunyatsime muzvare moblessing ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yezanu pf vapius jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi pamberi pedare bato reCCC rinoti nhengo dzaro dziri kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza studio 7 masvondo mashoma adarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mumbamani ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
kota rezvehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti information and communication technology postal and courier services vajinfan muswere vanoti zvakakosha kuti vechidiki vakasike kuwana ruzivo rweunyanzvi wechizvino zvino kana kuti information and communication technology sezvo ruzivo urwu rwuri irwo rwave kunyanya kushandiswa muzvikamu zveupenyu zvakasiyana siyana pasi rose. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pachiitiko chekuvhura zviri pamutemo nzvimbo dzekuti vadzidzi vezvikoro zveprimary vadzidzire makombiyuta muvulawayo nhasi vamuswere vati unyanzvi hwechizvino zvino ndihwo hwave kushandiswa mukuita zvinhu zvakasiyana siyana pasi rose. Nekudaro zvakakosha kuti vechidiki vave neruzivo urwu.
This equipment is to ensure that we will be able to build an ICT astute society, which is a society that is expected to transform the macroeconomic landscape of Zimbabwe.
Michina iyi yaunzwa kuti tikwanise kuvaka hwaro hwekuti tive nyika ine ruzivo rwechizvino zvino izvo zvinove zvinotarisirwa kuti tigokwanisa kuvandudza mamiriro ezveupfumi munyika yedu yeZimbabwe.
Munyori mukuru mubazi reICT Dr. Beulah Chirume audza Studio 7 kuti bazi ravo riri kushanda nemamwe mapazi kusanganisira rezvedzidzo yepasi pamwe nerezvemhando dzemoto kuitira kuti zvikoro zvose munyika zvive nemacomputer lab. Vatsinhira kuti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vave neruzivo rune chekuita nekushandisa makombiyuta vakati izvo zvinobatsirawo kurerutsa kudzidza kwavo.
Vana vedu vakugonawo ivo pachezvavo kuenda mberi kwematicha vachinonzwisisa zvimwe zvinhu zvavanenge vasina kuzvinzwisisa muchikoro nokuti vanokwanisa kuti vari kumba voita Google voita surf the internet vachiwana ruzivo.
Mukuru mukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras vaGift Machengete vaudza Studio 7 kuti boka ravo riri kuita urongwa hwekuisa macomputer lab muzvikoro kusanganisira zvekumaruwa pasi pemari inobva muhomwe yeUniversal Services Fund yavanowana kubva kumitero inobhadhariswa makambani enharembozha. Vatsinhirawo kuti vanoshanda nemapazi akasiyana siyana kuitira kuti kunyange zvikoro zvekumaruwa zviwanewo makombiyuta aya.
Kwataa tichinyanya kuenda taa tichitanga tatiri mubvunzo wokuti kune magetsi here kuitira kuti tisazoisa makombiyuta anozomiririra kugore runozonzi pazoiswa magetsi kana kuti gore rinozonzi pazoiswa so. Saka tachinyanya kukonzentrita kune chii? Kunenge kune magetsi. Asi nyaya yesola inyaya yatiri kutarisana nayo.
Vamachengeto vati gore rakapera Potras yakaisa macomputer lab muzvikoro zvinopfuura zviuru nezana rimwe chete vachiti pazvikoro izvi zvizhinji zvacho ndezvekumaruwa. Zvikoro zvekumaruwa zvakawanda munyika hazvina magetsi uyewo zvimwe zvacho hazvitorina zvivakwa zvakafanira zvekuti vana vadzidzire. Vachipa maonero avo pamusoro pechirongwa ichi mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaAlbert Masaraure vati chirongwa chakanaka chose asi panofanirwa kuonekwa kuti vadzidzi vekumaruwa havasarire kumashure.
Potras iri kuita basa rayo, basa rinofanira kunge richishandiswa Universal Service Fund yainotora pamari dzese dzatinenge tichishandisa kumatelecoms company achizopiwa 2% yavo. Tinotarisawo kuti kana tichiisa makombiyuta mumaebeni tine risiki yekuramba tichiwedzera digital exclusion yevana vekumaruwa. Tinokurudzirawo kuti kana maprograms aya achiitwa titarise kumaunderserved communities kunyanya kumaruwa areas ari marginalized vawanewo vana ive ikoko mukana wekuti vawane kupinda pakushandisa masaisai zvano ekuti wedzera kwavo kuwana dzidzo yemhando yepamusoro.
Pane zvikoro 22 muvulawayo zvinosanganisira Queen Elizabeth II Primary School panove paitirwa chirongwa ichi zvawaniswa makombiyuta ekushandisa mumakombiyuta lab aya. Panketa Library paiswawo computer lab inokwanisa kushandiswa neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupa izvi zvere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica nezuro yakasvika kumucheto kwe $31.4 trillion yainofanirwa kukwereta. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden pamwe nedare reparamende reHouse of Representatives vane mwedzi yakawanda yekuti vasvike pakubvumirana panogumira mari inofanirwa kukweretwa, apo bazi rezvemari riri kuisa matanho akawedzerwa ekuti hurumende irambe ichishanda kusvika muna chikumi. Vamwe vagari vekumola nesiyakobvu mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara nemabatirwo emari dzekuchengetwa pamwe nekuchengeteswa kwemhuka nezviwanikwa munzvimbo dzavo pasi pechirongwa checommunal areas management program for indigenous resources campfire. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vagari ava vanoti nzvimbo dzavo dzichakasarira zvikuru vachiti hakuna migwagwa yakanaka, zvikoro zvakawanda hazvina midhuri uye makiriniki mashoma zvekuti vanhu vanofamba mitinho yakareba kuenda kuchikoro kana kukiriniki. Mumwe mugari wekuward 4 vawine chota vanoti nzvimbo yavo yakasarira zvikuru vachiti zvikoro zvakawanda hazvina midhuri inokwanirana nevana vemunharaunda yavo.
Aka tine zvinhu zvatotarisira kuti mari iyo inge ichishanda zvakafanana nekuti pane nzvimbo dzakaita sekunana matondo vanhu havana mvura. Tikatarisa zvakare kune zvimwe zvikoro zvine masatellite maschools achiri kutanga, tinotarisira ku batsiridzawo ipapo kuvaka mablocks zvinova zvinhu zvataimboita kudhara.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobvo vaNDC yamuganda avo vanoti hakuna migwagwa yakanaka zvekuti mabhazi nemichovha zvinotakura veruzhinji hazvisvike kumusha kwavo. Vasiyamuganda vanoti havasi kuona zviri kuita mari inobva kuchirongwa checampfire.
Hatingagone kuti tidzokorore kuti titi makambanza airana aramba achirana because haana kana hwani chinhu chakakwanisa kusponsa munzvimbo yedu even bread credit chai chaiwo.
Patabvunza kuti sei vagari vasingaite kuti migwagwa igadzirwe sezvo vamwe vavo vari mucommittee campfire kubva pamawadzi zvichikwira, vachihota vanoti zvinhu zviri kuzofira mukanzuru umo munozorongwa kushandiswa kwemari nemakanzura.
Maitiro ari kuita kansel yedu inoita zvinhu zvisina chekuita, isingatarisi kuti isusu tiri vanhu here, havanei nevoice redu.
Asi mumwe mugari wekukariba vasemma wavo vane maonero akasiyana nevamwe. Vamawavo vanoti hapana mari yakawanda ichiri kuwanika mukuchengetwa kwemhuka sezvo vagari vaizima nekuuraya mhuka vachiti hadzipere.
Pamusoro pezvo hadzisi mhuka dzakawanda dziriko, mhuka dzaye dzakawanda. Vanhu iva vamwe chetewo vari kutaura nhasi kuti tinekempfaya va vamwe chetewo vaiuraya mhuka izvozvo vachidya zvisingatingeswa. Mhuka ikozvo dzakupera nokutewa newaya.
Mukuru wenyaminyami Rural District Council vaCletus Machingwina vanoti mari dzecampfire dzinoshandiswa zvichienderana nezvinenge zvarongwa nemakanzura ayo akasarudzwa nevagari. VaMachingwina vanoti zviri kutaura vagari manyepo vachiti pane chikamu 51 kubva muzana chemari yavanopiwa nemakambani anovhima kuti vashandise mumabasa ebudiriro, vamwe vagari vasiri kushandisa nemazvo.
Community inopuwa mari yayo is almost 51% of the value zvinozvizviraiti yavanoitisa madevelopment ikoko at ward level. Saka kana vachita paward level vozoti hatisi kuita madevelopment hationi zvatiri kufamba uchipinzi ivo at ward level they are already not organized.
Hatina kunzwa divi remakanzura sezvo sachigaro wavo vaKenan Chirongoma vanga vasingabatsike panharembozha yavo. Mumiriri wekariba muparamende vaJohn Horton vanoti chirongwa checampfire chakatadza kubudirira kare nekuti hachina mari yakawanda yachinounza sezvinofungwa nevanhu vakawanda. VaHorton vanoti budiriro yenzvimbo dzemola nesiyakobvo inogona kuuya chete nekubvakachirwa kwenzvimbo nevashanyi vanenge vachida kuona mhuka idzo dzavanoti dziri kuurayiwa nechirongwa checampfire. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makanzura akawanda ekumaruwa anopedza mari yecampfire achitenga zvikakarara zvemotokari pane kuti agadzire migwagwa nekuvaka zvikoro nemakiriniki.
Asi dambudziko rakanoitika nderekuti mari dzacho dzaiwanikwa dzecampfire dzaingoenda kumaRDC dzichingoshandiswa kutenga dzimotokari.
Chirongwa checampfire chakaparurwa muna 1989 nehurumende nemari yakabva kuhurumende yeAmerica yaiita $7.6 million. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare sondo rino taita hurukuro nemuimbi wechidiki Kudzai Chikwari anozivikanwa nere magitare rekuti Case Kid. Ngatinzwei nhoroondo yake nezvemamhanzi.
Kuma gitare ndakatanga kufita 2016 taingodaro daro asizve recording takazotanga 2018.
Vabereki vehukama hama shamwari vaiti chii pamakazvitanga?
Vabereki vanenge vachingoona vachiti chingoitaitwa nekwazvoupirira, saka ndokuramba takatsikawo kwatakaita.
Ivowo veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu?
Vanhu vari kuitambira music namazvo, nekuti pese pavanobudisa song unenge waungonzi unombozvifunga sei, unombozvigona sei, ende zviuradza kuti zviri kuita ndo zve zvichiti papawa kuti tirambe tichiita sei tichibudisa ino mimhanzi.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muchigame?
Machallenges akati wandei. Ndatarisa izvizvi ndikada kuti ndinorekoda song, producer anenge achidawo mari, so masponsa ndowatendisina, ndouya ndikatoti nyaya hombe zvaizvizvi.
Mungasiyirewo here vatsigiri venyu mashoko maviri matatu?
Mashoko atingangoda kutaura ndeyekuti kune vatsigiri vanomira nesu vaaramba imuinesu nokutenda zvinobuda chete. Navanyowani vachangotanga kuchinzwa zuva ranhasi tangotiwo dai mukaramba muinesu.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Right, vanoda kutibata vanotiwana panhamba dzinoti +263 784 951 104, kana kuenda pa YouTube vakaonoti Case Kid Music ZW, vanoona zvese zvichibuda ipapo. A different meditation. What's the love though? They call me. I find a choker with her. I don't know your pin that you got it. Then it's a in the shower. If I hit it in the shower. Well, but my eating in my sarah pavana. But then it is a work of the avana. So my hit a chicken could order from my ababa. From my ababa.
Tichiri pamagitare tinopendera nemashoko anosiririsa muimbi wenziyo dzechinyakare vari zvakare kwenyambira Mbuya Stella Rambisaichi Weshe, vashaya nhasi mambakwedza vari kumba kwavo muHarare. Aya mashoko aburitswa nemukuru weNational Arts Council vaNicholas Moyo vachiti Mbuya Chiweshe vashaya musure mekunetseka nechirwere chegomarara repfungwa vanga vave nemakore makumi manomwe nemano Musa kanganwe chirongwa chedu chelife talk na 8 Maneru patiri kutaura nezvakawanikwa nekomiti yeparamende nevanhu gumi nevatatu yaiongororwa gwaro rakaburitswa nezeki rekutanga rekutarwa kwematunhu repreliminary delimitation report iro rasvitswa kuparamende nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Zininga osithe indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 Zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso yeZEC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende laweSenate ngogwalo lwePreliminary Delimitation Report, njalo ikhangelele ukuqeda lokhu ekupheleni kwayona le inyanga.
Sokufuza ukuthi iReport liyana ingasuka kuZEC ihambe kumongameli, umongameli ke ebese siya igazetha ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kumawadi yila.
Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare, lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe besokoluza nxa adusizwa even nomuntu umpholisa okhangelane le ndaba yakhona ayisuzisisayo, uyabona ukuthi ngumuntu owaphongukubopha abantu.
Uhulumende namhla usungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama-laptops, njalo uvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le koBulawayo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende laweSenate ngogwalo lokwabiwa kwezabelo zokuvotela olwePreliminary Delimitation Report, njalo ikhangelele ukuqeda lokho ekupheleni kwayonale inyanga. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Chikumba eHarare namhla esamukela ugwalo lolu kumongameli Emmerson Mnangagwa, yena oluphiwe iPhalamende izolo ukuthi laye aluhlole. Umongameli Mnangagwa uthi uzaluhlolisisa kusasa. Omunye wamalunga ekomiti yedale lePhalamende eyakhethwa ukuthi ikhokhele uhlelo lokucubungula lolu gwalo, umnumzana Prince Duveko Sibanda, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okukhangelelwe ukwenzakala ngalolu gwalo kusukela namhla.
Bese bebona ukuthi yiphi elungisekayo bese belungisisa. I-report ayisayiphenduka ePhaliyamenti, ePhaliyamenti sokuphelile, sokwedlule. Nxa ke sisuka kuZEC iyabe sisiyasayinwa kuphela ngumongameli laye, nxa sivela kuZEC kaselamandla ukuthi etsho ulutho, kuyabe sokufuza ukuthi esayine kuphela iqhubekele phambili sokusiya setyenzwa. IZEC becubungula ke lokho esithe khona yikho esikubonileyo njengamalunga edale lePhaliyamende. Bangaqeda ke khonokho bazalungisisa abakulungisisayo, kodwa ababe bekuthilo yikho okuyakube kufuza ukuthi kwenzakale bale final say. Akusayindawo sokufuza ukuthi iReport liyana ingasuka kuZEC ihambe kumongameli, umongameli ke ebese siya igazetha eyifake kupublic notice, public gazette ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kumawadi yila. Abantu ke sebesiyazingenela ukuya campaign, omunye lomunye ekwazi ukuthi yena ukampenela ngaphi. Oseluphelile lolu hlelo sesiyahlangana lokuyakhangelelana lolunye olulandelayo.
Lo ngumnumzana Prince Duveko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Owayelipholisa owethesa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare, lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa andubana aphindele edale mhla ka 6 ngenyanga ezayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Muvevi ubelokhe esezandleni zamapolisa ngemva kokuba amapolisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwalolu daba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvevi wetheswa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvevi, umnumzana Muvevi wetheswa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWeza ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusine obeleminyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obeleminyaka engamachumi amane lantathu 43 kanye lomnumzana Munashe Mujani obeleminyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Ukuze sanelise ukuphendula lokho okuthiwe nguhulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye ubufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Chibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudiliro ngomgqibelo besetheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudiliro ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
However, we will try our best to ensure that we finish with the witness.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siqede ngabafakazi bomvulo, siphe umthethwandaba ithuba lokuthi ubhe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-CCC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo, unkosazana Ellen Shiriedenga, upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even nomuntu umpholisa okhangelane lendaba yakhona ayihluzisisayo. Uyabona ukuthi ngumuntu owaphongukopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho kubabopha. So siyabona nje ukuhlukuluzwa njalo sibona ukuthi lo mthethwandaba wethu ulokhe uphuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandla and njalo siya ukuthi ibail lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke kumele phiwe ibail.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudiliro laba aveze njalo ukuba abathuthisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudiliro athi ngokunye okuzakhanyelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abathuthisi umnumzana Pardon Ziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende uDetective Assistant Inspector George Garauzive we-Law and Order Department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Usela Rambisa Ichiweshe owengumculi dumo ecula imbira kasekho ubhubhena mhla emadabuka kusa emzini wakhe eGambuzuma elidolobheni leHarare. Ubesaziwa ngegama elithi Mbuya Stella njalo ube leminyaka engamathuma esikhombisa lasikhombisa 77. Umnumzana Nicholas Moyo umqondisi weNational Arts Council of Zimbabwe uthe uMbuya Chiweshe ube lomkhuhlane wemvukuzane yobuchopho brain cancer. Umbuya Chiweshe wanikeza imiklomelo eminengi eyomculo wakhe wembira kwele Zimbabwe kanye lemazweni aphetsheya. Imiklomelo le igoqela iBillboard Music Award, iNAMA, NAMA Lifetime Award, leNAMA Legends Award. Kukhangelelwe ukuthi uzabekwa esiqintini seChinyika esigabeni seKoromonzi ngomgqibelo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selisole kakhulu ibandla elibusayo leZANU PF ngabathi kungahloniphi umthetho, njalo bethi leli bandla lenza santando elizweni lincediswa ngamapholisa. Lokhu kubuya ngemva kokutshengisela kwamalunga eZANU PF kuliviki esithi asekela abathengisa emgwaqweni lewedolobho lakoBulawayo okungaphandle komthetho, njalo efunga ukubana akulamuntu ongabasusa endaweni lezi. I-MRP ithi izenzo zebandla leZANU PF zitshengisela ukuba libandla elingcolileyo ngazo zonke indlela. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Sinanzelela ukuthi ama-draconian laws lawa isikhathi esiningi u-oppressor uyawasebenzisa ukuncindezela abantu abaphikisana naye. Yikho uthola ukuthi abantu beZANU PF abazihluphi ngokukliya inhlangano, abazihluphi ngokuthi ba-informe amapholisa bengacabanga lokho bayakwenza ngesikhathi sabo. Kodwa kuyasimangalisa ukuthi bakhala ngokuthi abantu abathengisayo laba abangasuki ezitaladeni, njalo bonke kumele bathathe amakhadi eZANU PF bebuye bayirejistela ukuvota dela iZANU PF ukuze bakhuphe amakhansilazi akoBulawayo. Abangakunanzeleliyo lobo labangakuvumiyo yikuthi uhlupho olubhekane lamaZimbabweni onke lukhozwe yiyo iZANU PF government, enguhulumende wamaswela, enguhulumende wababulali, enguhulumende wabakhohlakahle. Yikho lapho kulodumo khona, ngoba yena upresident wabo Emmerson Mnangagwa uthe ekhampeyinela ukuthi avotelwe ngo-2018 wathi uzocreate 2 million jobs eZimbabwe lapha.
Uhulumende ka-President Mnangagwa uthi yena ye imisebenzi useyidalile, imisebenzi iningi lokhu wathatha umbuso.
Siyamangala ukuthi uBulawayo uyenyanyeka kathesi ngama-vendors, futhi kakhulu ama-vendors wonke ngabantu abavela khona lesishoneni. Sanazekwala abantu kade bebhoda behlabela ingoma lezi, bonke bebehlabela ingoma zasishona. Okusimangalisayo ukuthi hawu, kanti uhulumende lowo nguhulumende onjani ovalisa ama-industry aye ukuthi abantu bonke babe ngama-vendors? Yikho njalo kulama vendors for Emmerson Mnangagwa okuthiwa ngama vendors for ED. Kodwa konke lokhu ikuganga kweZANU PF, njalo amapholisa thina sesicabanga ukuthi vele kumele atshintshe ukuthi kuthiwe Zimbabwe Republic Police kuthiwe yiZANU Republic Police, ngoba umthetho nxabe u-applya kithi kuhlukile lanxabe u-applya kumalunga eZANU PF.
Nani usitsho njalo Moyo?
Thina abantu bethu bayabolela ejele, baphiwa amacala abangayizwanga, baharaswe betshaye, kodwa abeZANU PF bayekelwa ngakunjalo banjwa bengabotshwa.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP esixoxela yekoBulawayo. Sibuye sakhuluma lomnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU PF, ukuzwa olwabo uhlangothi ngalolu daba.
Ngiyakuzwa Sibile, ukuthi abantu abeZANU PF babetshengisela edolobheni lakoBulawayo. Lokho kodwa ukuthi kabatholanga imvumo yabacelanga emapholiseni, ngubani okukhiphayo khona ukuthi abakucela abacelanga emapholiseni? Ye, amboni ukuthi kuliqiniso lokho. Njalo okunye okukhona ukuthi sokela asike sikhangeleni lapho, kanti vele khona idolobho lakoBulawayo kumele livunyelwe libe lisenza uchuku ebantwini abahluphekayo, libathathela ogogo abahluphekayo abasebenzela abakhangela izintandane, abasela besemgwaqweni bethathela izinto zabo besiya okushinwa, zisiyayenzwa, abanye besiyazidlela amapholisa nalana kumasipala, amasela nalana ebezidlela izinto zabantu abahluphekayo. Kambe abantu abahluphekayo shuwa abagcina izintandane, abantu abazihluphekelayo kunjenje izikolo zivuliwe, abangalaluthi abangalani bayathathela izinto zabo.
Ngubambe umlomo khonapho Gawule, abamabandla aphikisayo bona bakhala ngokuthi lina lenza santando, selizenzela lina umthetho wenu eliwufunayo njengebandla, bathi bona nxa bona bengenza njalo lina liyababophisa.
Abantu beZANU PF laba ngabantu abalezwelo, abalesihawu, ababonayo ukuhlupheka kwabantu ukuthi abantu bafanele bengahlutshwa nxa besestreeting. Okokuqala umasipala kabe nguye olungisa indawo eziqondileyo ezilabantu, ayikhona ukujova abantu emagangeni ngale, laba akulabantu abazafinyelela kuyathenga khona kunye ngoba abantu laba abahluphekayo lapho ukuze ukuthi iZANU-PF yazenzele imathanda asiko lokusokela ayisiko lokuthi iZANU-PF ayizenzele imathanda iZANU-PF ithi abantu kuqala kanti vele khona nqa sokuyagijinisa ukuthi abantu bomasipala wona abana bebethatha izinto besiyakudla labantu omazayi labana besiyakudla izinto labo labafazi babo besidla into zabantu abahluphekayo kuze ukuthi abantu iZANU-PF izaguqa izandla kuphela ithule ithi izinto zonke zirayi aya kukho lokho akusoze kuvumakale konoko sokela.
Udaba olulandelayo luveza ngiyaxolisa lo belilalele umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo owake waba ngusenator esixoxelaye ekobulawayo. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende wele Melika. Melika lele Turkey selikhombe abantu abane lenhlanganiso ezimbili eziphathisa ele Iraq lele Syria kumbe iqembu labamalwa becatsha beISIS ngemali. Kukhanya laba bantu bebephatheke uncediseni ekuqatsheni kanye lekuthumezela lokwamukela izimali eziya lezivela kwele Iraq lakwele Syria. Mhlaka 5 kaZibandlela ihofisi yogatsha olubona ngezemali elawula izimpahla zangaphandle kumbe iOffice of Foreign Assets OFAC yaqoka umsunguli wale nhlanganiso umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukani al-Katuni amadodana akhe umnumzana Mohammed Abd al-Hamid lomnumzana Umar Abd al-Hamid kanye lomnumzana Luwei Jassim Hamadi al-Juburi kulandela isinqumo 13224 esasisipha usekelo lwemali kuqembu lamalwa ecatshala ngesikhathi esifanayo iziphathamandla zakwele Turkey zabavimba ukuthatha impahla yabo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan al-Katuni isizalwane sakwele Iraq esihlala kwele Turkey okungekho emthethweni. Okweminyaka embalwa edluleyo ube yinhloko yenhlanganiso ye-Wilayat al-Jazeera kwele Iraq ebona ngezemali zangaphandle. Waphatha isamba salinhlanganiso kwele Turkey njalo wadlulisela lezo mali esekela inhlanganiso ye-ISIS kanye lenkokheli yayo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Brukan al Katuni, lomnumzana Umar Abd al-Hamid Salim Brukan al-Katuni, zindodana zika Brukan al-Katuni. Banga malunga asekela inhlanganiso ye-ISIS ngezimali. Ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-2021, basebenzelana lesikhulu senhlanganiso ye-ISIS ukuthumezela imali edlula amakhulu amahlanu enkulungwane zamadola $500,000. Umnumzana Luwai Jassim Hamadi al-Juburi, umsizi wezemali weqembu mbule ISIS oyisebenzisa inkampani yakwele Turkey. Linkampani ethiwa yiSham Express yakunjwa ngumnumzana Brukan al-Katuni ngeyokuthumezela izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq imele iqembu le-ISIS. Njengoba laba bantu baphatheka ekuthumezeleni iqembu le-ISIS lezimali besebenzisa inkampani zabo ezikwele Turkey ezigoqela inkampani yokudla iWadi al-Rafaidan ndawonye leSham Express, zombili lezi nkampani lazo ziqokiwe. IWadi al-Rafaidan yahlelwa ukuba nomqondisi wayo nguBrukan al-Katuni. Inkampani yeSham Express yona esetshenziswa kuphela ukuhambisa izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq isesikhundleni sabagqugquzeli bezezimali ezisekela iqembu le-ISIS esingeqokiweyo ngenxa yokuncedisa iqembu le-ISIS. Isenzo lesi esikamhlaka 5 kaZibandlela siqiniseka kakutsha ukuzimisela kogatsha lwe-Treasury ukwehlisa ikhono leqembu le-ISIS ukusebenza emhlabeni jikelele, kutsho ongaphansi kukanobhala wogatsha lwezemali olubona ngomalwa becatsha lokuhlakanipha kwezezimali umnumzana Brian E. Nelson. Senelise lokhu kugqoka ndawonye lokubamba izimali zalezi nkampani ngenxa yokuxhumana lokusebenzelana labalingani bethu eTurkey ukuhlosa ukumisa imisebenzi yeqembu le-ISIS. Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Ugatsha lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu lwe-LCT Postal and Courier Services namhla lusungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama-laptops njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntatheli izindaba yethu u-Anastasia Ndlovu. Ngiyaxolisa sizabuyela kuhlelo luka Anna okwakathesi kuhlelo lwe Woza Fridays lomculi odabuka eBhinga uSihlobo Mkhwananzi odume ngegama ngengoma yakhe ocula elithi uGagisa. Yena ucula umdumo wombhaqanga. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Gagisa ngomunye wabaculi abalutshwana abadabuka emangweni weBhinga. Uyinzalo yakhona ngena Mkhwananzi batshele ngembali yakho.
Ngizalelwe eBhinga, ngikhulele khona nje mina eBhinga esigabeni okuthiwa eChibila. Ngafunda khona eChibila Primary School khona phana eBhinga, kanti secondary ngiyenzele eNhlandla secondary. Inhlandla secondary ihlela uPane mawulanda uChanga lapho mawulanda iJotsholo. Inhlandla secondary kanti ngayiqedisela eLusulu High School. ILusulu High School iseBhinga. Mina vele ngumuntu waseBhinga sibili, mathi nothi ngikhona le ekoyithi khona.
Uqalise esemncane uGagisa wazwa kubona ukuthi sokumele agcinezele umculo wakhe ngo-2020.
Kuyini yakuthanda kanti kukuhlabelela umphakathi ngiqalise nje kubona lo mnyaka ka-2020 so lapho engiqalisele khona ukuhlabela lasebhekane lomphakathi. Igama lonelithi Gagisa bangiphile bona abantu bembona lapha ngihlabela yebabathe uGagisa mina bengatsho ukuthi uGagisa. Kukanti ukuthi Gagisa lokhu kuyisitemo sakomkhwanazi cela nje umculo kimi. Kukanti kwakathi singweyamise umculo wami ngathi yimbaqa kodwa ke hhayi ngihlabela nje umculo okimi enguzwa nje ngukholisa.
Gagisa ucula endaweni eziningi okuhlangana khona abantu bezilibazisa njalo umculo wakhe bayawukhwabitha. Unedlalade lakhe elitsha uGagisa
yikhona i-albhamu ngikhuphile ngomnyaka odlule ngo-2022 lapha ngo-November 8 tracks engizibethepha kwi-afternoon kanti vele sezitholakala njalo kuma-online stores. Uyatyipa nje ukuthi uGagisa ekhaya liyaphuma i-albhamu likaGagisa.
Thank you.
umculo wakhe ugagisa usutholakala pho abalandeli bakho bengawuthola ngaphi emkhwanandi?
Ngikhona ku-social media, Facebook, Twitter, ngikhona nxa usethi ugagisa uyabhala ukuthi ugagisa, you start with you. Ungathi gagisa kuphela kuphuma ugagisa abaningi, njengoba njilo nje ukuthi isitemo sakwamkhwanandi. So elami igama ugagisa. Atholakala kubo Facebook, Twitter, YouTube, and everywhere. Nyanyi sesikhona, ngiyabona.
Bese kuhlelo waza oza Friday sinomculi odabuka eBinga kusihlobo Mkhwananzi ecula ngegama lakhe elithi ugagisa. Libe lempela sonto elithukela Thulumba igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sibonga lapho Ezra Jesus Banda logagisa. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ithi isisungule uhlelo lokuhamba ezikolo ikhankasela ukukhitshwa kwabantwana bezizalwane zakwamanye amazwe asebefunda ngesikhathi kulabe South Africa abangakatholi indawo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg, uMnumzana Siphiwe Shabangu, utshele Studio 7 ukuthi basungule lolu hlelo ngemva kokubona ukuthi kulabantwana abaningi abakwele South Africa abangakatholi indawo zokufunda ngoba sezithethwe ngabakwamanye amazwe.
Ikhampeni yethu kwenza show ukuthi abantwana bomzansi South African kumele bathole iy'kolo. Kungabi ne-situation la bahlele ngaphandle abanayipeyisi ey'kolweni kwaye nabantwana bama-foreigners basey'kolweni ze-government, mainly targeta government schools.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu ngabazali nenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umzali weZimbabwe obuye njalo abemgcini isihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo, uNkosazana Victories Mathutu, ngomunye wabangathokozanga ngalo hlelo.
Abazali bakhathazekile, bayethukile kakhulu, kunzima futhi lokuthi abantwana manje baye esikoleni. Labazali kunzima kubo ukuthi bathumele abantwana esikoleni ngoba kabazi ukuthi labo bantu beDudula bazofika nini ezikoleni zabo abantwana, baphinde babadudule babaxosha esikolweni.
Imizamo yokuthola ukuphawula kogadla lwezemfundo ukuthi lwenza ceboni lokuthi abantwana abavela kwamanye amazwe labo bangaphazanyiswa emfundweni yabo ibingakaphumeleli. Kodwa umsekeli kamqondisi walolu gatsha uMnumzana Terence Khala usanda kutshela bezindaba ukuthi ukwenqabela loba wuphi umntwana ukuthi afunde ikwephula umthetho weSouth Africa.
Njengogatsha lwezemfundo semukela wonke umntwana loba ulamaphepha kumbe akalawo.
Kulezinkulungwane zabantwana beZimbabwe abafunda ezikolo zakwele South Africa, iningi labazali balabo bantwana selike lahlaselwa ukudlakela kwezenophobia oluhleli luqhamuka. Kodwa ngihlanganiswe Operation Dudula ithi uhlelo lwabo lolu aluhlangani lezenophobia. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwe-Life Talk sicubungula udaba lwe-Delimitation Report kanye lokwenzakale emthethwandaba kuliviki. Sengakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZEC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lephalamende lawo we-Senate ngogwalo lwe-Preliminary Delimitation Report. Owayelipholisa owethesa icala lokubulala abantu abathathu Jason Muwiwi umiswe phambi komthethandaba namhla. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Saidi, nsithi sasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.